vachiparura chikamu chedunhu reBulawayo chezviri kuitwa nezvikoro mukurwisa chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Vamatema vati muzvikoro mune vadzidzi vanopfuura mamiriyoni mana nechidimbu uye vadzidzisi zviuru zana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 136,000. Vati nekuda kwehuwandu uhu uye kuti vechidiki ndiwo ramangwana renyika, zvakakosha kuti vanhu vose munyika vabatsire mukurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus, vachitiwo zvikoro zvine basa rakakosha pakuita izvi.
Ndirokurudzira vadzidzi vedu nevadzidzisi vedu kuti vave pamberi mukufambisa shoko rekukosha kwakaita kudzivirira chirwere ichi, vachitaura izvi kumhuri dzavo nekuvanhu vemunharaunda dzavanogara.
Vamatema vatsinyira mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti zvikoro zvichavhurwa zvishoma nezvishoma kuchitanga kudzokera vana vachanyora bvunzo dzemuna chikumi. Vati havasati vave kukwanisa kutaura kuti zvikoro zvichavhurwa rini, asi vati kune zvikoro zvinosvika mazana masere zvichanyorerwa bvunzo dzemuna chikumi idzi, vakatiwo mazita ezvikoro izvi achaziviswa senzira yekubatsira kuti zvive zvakadzivirirwa kubva mukuparadzira utachiwana hwecoronavirus. Pachiitiko ichi pange pachiratidzwa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira maface mask nemishonga yekugeza maoko zviri kugadzirwa nezvimwe zvikoro. Sachigaro weZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA mudunhu reBulawayo vaWilson Mangena vati sangano ravo rino chirongwa chavakaparura chekugadzira mamask vachishanda nechikoro chinodzidzisa zvemubato wemaoko cheEhlekweni Vocational Training Center icho chiri mudunhu reMatabeleland South. Vati izvi zvichabatsira kudzivirira vadzidzisi pamwe nevana vechikoro vakawanda.
If you work on a name multiples teacher ninge pamwe nevana 60 akainda vasina maprotective locks niwawa mamask iwawo, unoona kuti zvinoita sei, zvinokonzera kuti inyatso spread.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chakazvimirira chega chePetra College vaRuel Dube avo vange vane chikwata change chichiratidza zvekudzidzisa vana kuchishandiswa internet vati kudzidzisa vana nenzira iyi kunogona kuitika munyika mose kana hurumende ikataura nevemakambani enharembozha kuti adzikise mitengo yekushandisa internet.
Mitengo yacho yemabundles nokuseta up equipment yacho yeGoogle Classroom zvino mutengo wakati kurei, asi kana zvazvigoneka kuti Ministry of Education istrike madeals nemaservice providers vanenge vana Econet, vanenge vana Telcel, vanenge vana Net1, zvinhu zvazvingarerukira especially my institutions ari mumatowns. And for purposes of my institutions ari kumareserve kwakutodikamwa kuti kopindwa neministry yedu yeICT kuti iwane madeals emasmartphones kuti maschools ari kumamisha awanewo masmartphones nemitengo yakati dererei.
Chirongwa chekuratidza zviri kuitwa nezvikoro mukubatsira kudzivirira chirwere checoronavirus chakaparurwa pachikoro cheChikangwe High School mudhorobha reKaroi mudunhu reMashonaland West mwedzi wakapera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.